A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, November the 22nd, 2018, where today we'll be discussing what came out of the country's budget presentation today and also events that happened at Parliament prior to the budget presentation. We'll also be taking you into a sneak peek into a Studio 7 town hall meeting that was held in Harare yesterday. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day, Pano Pachina Chemadzimai. Don't forget, we're also live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona right now, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 and join in the conversation. If you're just joining us, today we have a fully packed program. We're going to be discussing what came out of the budget presentation today and events that happened prior to the budget presentation. We'll also be looking at a sneak peek into a town hall that was held by Studio 7 in Harare yesterday. What are your views on all those issues? And we'll be opening up our microphone to hear your views. Kune avo vachango pinda mchirongwa nasi tine chirongwa aiwa chine manyukunyuku tichange tiri kutarisa zvanga zviri kuturwa kubudget yaitwa iyo kuparamende nasi uye zvetaona zvanga zviri kuitika apo vadare veMDC vawanikwa ivo vachiburitswa muparamende pasvika vamunangagwa vachipomerwa ivo mhosva yekuti vanga vasiri kusimuka vachikudza vamunangagwa saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa tichange tichikupai zvemuchidimbo zvakaita itika nezuro pa town hall yakaitwa musangano mukuru wakaitwa ne Studio 7 muHarare. Asi tombodzokera kune mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa, timbonzwa kuti nasi muparamende maturwa chii panyaya yezveupfumi.
Hurumende inotarisira kushandisa mari inosvika 8.16 billion mugore ra2019 kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inosvika 6.6 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa muna 2019 nehurumende inodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kubva pamari ichawanikwa nenyika. Vachitura bhajeti iri, vanove vati bhajeti ra2019 rakatarisira kugadzirisa matambudziko ari munyika, kusanganisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kuumbwa kwemabasa, hutongi hwejekerere, kurwisa uori nezvimwewo.
Objectives and priorities from the consultations revolve around the following.
Tiri kutarisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kubvisa kusiyana kwemutengo, kuona kuti takwezva mari yekunze.
Vanove vati zvimwe zvichaitwa kushandisa mari yehurumende nehungwaru zvinosanganisira kudzikisa mari yemihoro yevakuru muhurumende, kumisa basa vechidiki veZANPF kana kuti mayouth officers, kubvisa vashandi vasiri muhurumende maghost workers, pamwe nekuona kuti mota dzehurumende hadzishandiswi nguva dzebasa dzapera.
Government has decided that effective 1 January 2019 a 5% cut on basic salary.
Hurumende kutanga ndira ichaderedza mari yevakuru vehurumende vanoshandira makambani ehurumende uye avo vanoshandira makomishini ari mubumbiro. Hurumende ichamisawo mabasa mayouth officers nemaghost workers.
Vamutuli vati vashandi vehurumende vachawana mari yebhonasi gore rino. Hurumende inotiwo mukuti vawane mari vachatangawo kubhadharisa mari yemitero yezvinhu zvakadai semotikari, zvekunakisa kumeso kwevanhukadzi, mabhegi evanhukadzi, zvekushandisa muchimbuzi nezvimwewo nemari yekunze, kunyange zvazvo hurumende ichirambidza veruzhinji kutengesa zvinhu nemari yekunze chete.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau anga achitipakurira zvabuda mubudget ranhasi raturwa navantuli Ncube vanga vari ivo muparamende umotaona nengo dzeMDC vachiburiswa muparamende iyi saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nhasi asi tine mufaro mukuru nekuti tichange tine mutori wedu wenhau Praxedes Jeremiah ari muHarare pari zvino achititsananguro kuti zvii zvaari kuona munyika mushure metown hall meeting kana kuti musangano mukuru wakaitwa iwo ne Studio 7 nezuro Maneru pa Crown Plaza saka tichange tiri kuenda kuna Praxedes Jeremiah tichinzwa kuti zvii zvakabuda pamusangano iwoyu asi pari zvino toda kumbodzokera kuti titarise kuti zvii zvanga zviri kuitika muparamende nhasi tine mavideo akati one day zvanga zviri kuitika muparamende saka tichange tichiti tikambotaura neizvi tombobatane izvi tichionesana ipo pano tinotenda vese vari pa live feed yedu uyezve munoziya zvekuita muchinge mangopinda idzai mawanikwa imi muchidzvanya pakanzi share uyezve mawanikwa imi muchitipa namba dzenyu muchitipa zvakare code namba dzenyu kuitira kuti tikwanise isu kukufonerai takamirira iye zvino kuti tinzwe kubva kuna Praxedes Jeremiah mutori wedu wenhau ari muHarare regai timbokuchingamidzai tina McDonald kudya usiku chiri muta ari kuti tapinda tiri muno muCape Town Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you from Bloemfontein ai watinokutendai Gabriel ari kuti zvakare ndiri kuno ku South Africa tapiwa mungaiswa ari kuti tapinda Isla Machaza ari pananza mhie ai watinokuchingamidzai ndiri kuona iye zvine zvipije ari kuona nesu pano zvinoratidza kuti aiwa aripo saka tichange tiri kuenda kwaari tichinzwa kuti kwakamira seiko kuHarare zvii zviri kuitika Gabriel Machingura ari kuti I'm watching you ndiri kuno ku Bloemfontein Sylvester Mutambiranwa hanzi tiri kungoteerera hedu tiri kuno pane vazhinji vanga vari kuda kupinda muchirongwa panguva yapfuura patanga tine let's talk asi tatichavafonera pachirongwa chedu asi tiri kufara tiri kunzwa kuti tine mutori wedu wenhau Praxedes Jeremiah regai tiende kwaari hello PJ
Hello, marvelous.
Oh, it's great to be speaking to you all the way there in Zimbabwe. How is Zimbabwe?
Ah, Zimbabwe, yakanaka vakomana.
Aiwa, tinokusingamidza. Tiri kufara chaizvo nekuti murimo imomo muHarare muri kuitika zvinhu zvakawanda. Taona BJ nhasi kwanga kuri kuturwa iko budget navantuli Ncube. Pane zviri kutaurwa nevanhu here pamusoro pebudget iri?
Vari kutaura zvakawanda but vari kungoti harina zvari kuratidza zvakawanda zvinobatsira kuti vanga vachigadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika nekuti zvisungo zvese zvavari kuita kana nemuhurukuro yatakaita nezuro pakabuda zvisungo pakabuda vakabvumirana kuti hurumende yemuZimbabwe haisi kuita zvisungo zvinobva muvanhu asi kuti vanoita zvisungo vari ikokoko kumusoro soro ikokoko vasingazive zviri kunyatsoitika pasi apa
Aiwa mabva matijiko tisatenderera mberi toti wombokwadzisa vateereri vedu isindevere
siyalivinyelela valaleli vomusakazo westudio 7 sivamee kusakaza siseWashington DC sonke sobabili lo marvelous kodwa ke namhlanje ngibe lethuba elihle njalo lenhlanhla yamaswazi yokuthi ngiyenelise ukusakaza ngiseHarare seCrown Plaza lapho ke ekade silomhlangano omkhulu wengxoxo mpikiswano ekade ikhona izolo lapho kade sikhangela khona ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usuwenzeni phakathi kwensuku ezilikhulu ku-100 days sikhangela nje ukuthi ezomnotho ezembusazwe lokunye okuphathelane lempilo nje kaZulu lapho ke isimo somnotho elizweni leli hathi uguqe ngamadolo ngoba intengo iqongile intengo yokudla intengo yempahla ikhonge ngokuphethwe kumbe kathathu kumbe kane ngoba into kathi ukudla kumbe impahla kathi senza engxenye phansi kwamasenti ayi 50 cents uthole ukuthi isidola 50 into enjengamanzi isidola 50 isedlula 1 liter e petulu e $1.38, $1.40.
Mm-hmm. Mm.
Yeah.
Mm-hmm. PJ, maybe to tarisa sneak peek mumusangano wa makaita nezuro chimbotipa mchibimbu kuti chisha mamu inacho nezuro.
Nezuro murukuro ya takaita rombora kanaka rekuwa na nyanji munezo upfumi. Maisa kile sifela ningoma vanova ivo vanoona nezve kodzero dzevanhu vari masangano akazvimirira oga masiesos tikavawo zvekare nava munzora vanova ivo senator vebato rinopikisa reMDC.
Mm-hmm.
Takange takakoka vezanu PF vakatenge vabvuma vaniki mangwana asi vakazoita dambudziko rekuti vakaita rwendo.
Mm-hmm.
Ndokubva vati ndichatumira mumwe anouya panzvimbo yangu asi vamutambudzi vakanga vanzi vachazouya havana kuzokwanisa kusvika.
Mm-hmm.
Takakurukurwa chikuru ipapa takanga takatarisa dengerendera kana kuti ndite musoro wenyaya wakanga uri wekutarisa kuti pamazuva zana eutongi wavamunangagwa paitwei pane tariro here kuti zvinhu zvichabudirira kana kuti upfumi huchabudirira. Muzvare Sakile Sifela Ningoma ndo vakatanga vakabva vatanga havo zvakare nezvakanaka zvaitikawo mumazuva zana iwayo eutongi.
Mm-hmm.
Hwavo vakazotsanangudza kuti upfumi hauna kumira zvakanaka zveshuwawo upfumi hauna kumira zvakanaka mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanyisa zvisingatomboiti zvokuti bhodhoro remvura chairo rakanga richiita 50 cents.
Mm-hmm.
Asi iko zvino izvi raakutoita $50 ka 500 milliliters.
Mm-hmm.
Asi ukatarisa ukada kuenzanisa nepeturu peturu iri kuita $1.38 to $1.40. Saka mutsauko wacho ipapapo ndopaunoona kuti zvinhu mutengo wakanyanya kukwidzwa zvisingamboiti zvinhu zvakawanda zvataenda musupamaketi chaimo tisati taenda muhurukuro iyoyi ndaitoonawo kuti mitengo yacho yakanyanyisa uye.
Mm-hmm.
Mari dziri kushandiswa kuno panotoone marates matatu kuti US dollar mabond noti neRTGS.
Mm-hmm.
Mm. Ndo zvimwe zvaikurukurwa ipapo vanhu vachingoratidza vachingopa mufananidzo wekuti ndo zviri kuitika iko zvino zvinotarisirwawo nevanhu vazhinji vacho vaibvumirana kuti kubva pamapanelisi nevavo vakanga vari muaudience.
Mm-hmm.
Vakanga vachibvumirana kuti hurumende yedu inofanirwa kuteererawo zvinobva muvanhu.
Mm-hmm. Mombobata makadaro PJ tinoda kumboenda tinotora ka sneak peek tichitarisa hurukuro yamakaita iyi timboratidza vateereri kuti mangwana muchange muri kuvapakurira zvipi ipo pano paLive Talk.
Isikhathi lesimke tosidlulile sathe sesizama ukuthi siyakhi ilizwe lethu sihambe nephambili sibona umbuso ofuna ukubuswa uwodwa umbuso okhuluma isikhiwe sokuthi there is no alternative we must be prepared for economic shocks isikhiwa sona leso isikhiwa lesi siyahlupha ngoba siyabona ukuthi isikhiwa lesi siyafana nesikhiwa sikaMargaret Thatcher noma uRonald Reagan. But you know, there is no need to reinvent the wheel. Izinto lezi asikholizwe eliqala ukubona ama-recession noma ama-economic problems khathesi lathi lapho eZimbabwe we have had our own recession zange sahlupheka kakhulu ngesikhathi se-ISAF and in the past 20 years of economic decline besihlupheka baningi abantu ebeZimbabwe who have got solutions of how we can do it. So now when you look at the shocks, and I say this also from a women's perspective, we have seen ama-shocks now everywhere, but ama-shocks now, ama-solutions that are coming to deal with the shocks. It's, for example, making people ukukhipha ilokuza iban import anje. But where is the measure for social protection? Where is the measure to protect people from, you know, the problems of the economy in terms of social services, in terms of healthcare, in terms of access to medication, in terms of all the other social things this is funa? asi woni I government ikipa 100 days on a day I solution yekuti izinto ezi social zizalungiswa njani. Why sithi kuyahlupa? Kuyahlupa ngoba once again as citizens we are going to be responsible for taking care of abantu abagulayo. And we are going to be responsible for ukuthenga imithi. Why is this a problem? It's a problem because we see an economy, even though it's correct in the name, and even though it's open for business, and someone is looking for it's correct. The money that is sustaining Zimbabwe is Zimbabwean's money. 50% of our hospitals, the money that sustains our hospitals, comes from Zimbabweans paying from their own pocket. Then we have that health levy from airtime. Has anyone ever told us uti mali unaleyo ya hambana? Then we have into ye cholera. Abantu asibayenzi bathuthi iko cash. Efika almost 1 million dollars, 700,000 you need to report ya pumai. Almost $1 million to cholera from citizens. Never mind imali abayinikwayo efika 60 million. But is mali lezi is not going to support social protection.
You're hearing there a sneak peek of what we'll be giving you tomorrow. We'll have a two-hour show here on Life Talk giving you what took place at the Studio 7 Town Hall yesterday. But we have our reporter on the ground, Praxidis Jeremiah. PJ Tombozoka Kwauri. Tinzukuti tichi zokera zvedu panyaya ye budget yaturwa nhasi uyezve zvataona zvichiitika kuparamende. Hamenoti wambonzwa here zvaitika?
Ndiri kunzwa kuti pasvika mutungamiri wenyika mudare reparamende nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa vaita zhohwezhohwe reiyari kuti rekusaremekedza mutungamiri wenyika vachibva vadzingwa.
Ehe, ndo zvimwe zvatichakurukura zvakare ipo pano nekuti mangwana ndo pamuchawana mukana wekunyatsoti vanhu. Saka nhasi tiri kuda kuti tingosvosva vanhu kuti vadzoke pano mangwana vange vane PJ nevamwewo muchikurukura nyaya yemusangano wakaitwa uyu Town Hall yakaitwa iyoyo neZuro neStudio 7 ichikokerwa nasisi PJ. Tisati taenda zvedu kuvhidhiyo yedu, ndianani vamwe vanga vari paTown Hall kuitira kuti vanhu vagare kudzoka?
Panga paina Senator Douglas Monzora vebato rinopikisa reMDC rinotungamirirwa naVanelson Chamisa. Paitawo zvekare mudzimai anga aripo mudzimai ega anova iyewo mai muzvare Sakile Sifelani Ngoma pamwe chete nenyanzvi mune dzezvezveupfumi vanoitwa ivo vaClinton Musonza. Kubva avo vanga vakateerera pachitangwa hurukuro, vanga vachiteerawo hurukuro, vakapiwawo mukana wekuti vange vachitaura. Vamwe vacho vakataura zviri so passionate, muchazvinzwira mega mangwana vachipowo advice kana kuti mazano kuhurumende kuti ngaitibatewo zvakanaka. Pane mumwe akatotaura kati inini am a qualified engineer asi izvozvi ndakatokwalifaya ndinofanira kunge ndichiwana basa ndakatograduata asi basa handina. Izvozvi izvi ndinotongoswera ndichitoita kiya kiya. Takatozoitawo kutotorera microfoni baba ivavo vakanga vaine shungu chaizvo vachida kutaura nhuna dzavo dzese kuti dzinzwikewo.
Mungoti dene siNdebele kuti vamwe vanzwe kuti vagogarira pano vachirindira chirongwa ichi mangwana kuti chii chichange chiri kuitika mangwana ipo pano.
Uhlelo rwaizolo lapo evesilengxoxo mpikiswano ehoteleni yeCrown Plaza Hotel ive ingxoxo nsibili mpikiswano kwaba abantu bepetukutele ikakhulu lapho sesinike abantu kuthi bakhulume akade belalele iy'ngcwethi zethu kumbe ngithi amapanelisti ethu esungula ingxoxo le. Isungulwe ngunkosazana Sakile Sifelani Ngoma, yena ke elimuzweke kancane lapho elichathekela ukuthi zinhlupho bani ezikhona. Kodwa ke ekuqaliseni sibili ngibe sithabe kakhulu ukuthi gazange abe ngulwana ogamulayo kuphela engafake engabuki okuhle okwenziwe nguhulumende, okufana lokuthi even i Voice of America isivunyelwa ukuthi yenze imihlangano enjengale kuphansi kwahulumende omutsha lowo. Wazokutsho njalo ukuthi uhulumende lowo uphumelele ezintweni ezithile ezincane zonelezo. Yikho ke ngasimbukeni ukuthi nanana uyavumela ukuthi imbono yabantu izwakale njalo kube nokukhulumisana okuthile, njalo useqalisile ukuthi elule izandla zakhe ukubana axhawule labo abamazweni akhatshana. Yikho lapho ase ezama ukuthi nina anxuse abantu bonke ukuthi babuye eZimbabwe, esithi Zimbabwe is open for business. Umongameli Mnangagwa. Yeah.
Mm-hmm. Aiwa, nasi tine manyukunyuku akawanda, tine mutori wedu wenhau ari kukokera pari zvino atori imomo muHarare. Maka chimboti tsanangurawo PJ, kwakamira sei kuHarare? Zvinhu zviri kutengeka here? Zviri kuchema chema vanhu? Zviri kuwanikwa here?
Zvinhu zvodhura mwana wamai. Zviri kudhura kuno, haikona zvekutamba. Unoona kuti mitengo yacho hanzi yakatombokwira kusvika kana apa zvakapetwa kana kashanu. Ndobva yazombonzi hurumende, ndobva yazomboti hai wamanyanya vanhu wee, ndobva vaita kanga kakudzikisa mitengo. Asi mitengo yacho unoona kuti yakaramba iri ipapo, nekuti sechinhu chakanga chichita 50 cents. Takakwidzwa kusvika kana padollar 50. Ndobva zvadzikisai dzikisai, ndobva vadzikisa kusvika pa75 cents. Saka mutengo wacho wechinhu changa chichita 50 cents wakangokwira kusvika pa75 cents. Izvinezvi kukwira kombi chaiko rwendo rumwe chete rwakanga ruchita 50 cents ndobva rwazombonzi dollar, ndobva zvanzi dzikisai dzikisai, ndobva vadzikisa kusvika pa75 cents.
Thank you there, PJ. We're just reminding all our followers on all our three Facebook platforms and on radio that we will be airing tomorrow the town hall that was held in Harare. PJ, if you can just reiterate in English what we are planning for tomorrow so people can be waiting.
You heard there from one of our panelists, from the town hall meeting that we had yesterday. It was a discussion. The topic was the 100 days, 100 days of President Emmerson Mnangagwa's on the helm. So we're just fact-checking. Whatever he promised when he was campaigning, has he delivered? And is he still sticking to Zimbabwe is open for business? So people were just discussing, yes, it is open for business, but the atmosphere or the environment is not really conducive, because in the past 2 months, there was a hike of prices. There was so much price hike. You could find some commodity, the price of the commodity rising to about 5 times as much. And people were always joking around the streets that, can you imagine a 50 cents bottle of water that was costing 50 cents, or it rose to $1.50, which is more than a liter of gas, for instance. So the prices have really rose to something very shocking, and people are just so traumatized.
Thank you very much. Tombobva kuna asisi PJ, timbodzokera zvakare muhurukuro yedu yatanga tiri kutarisa zvaitika kuparamende nhasi, apo taona vadare veMDC vachiburitswa muparlament, kana kuti muparamende nhasi, vachinzi ivo vanga vasina kusimuka semuratidzo wekuremekedza vaEmmerson Mnangagwa. Regai titarire mufananidzo wezvaitika nhasi tisati taenda kune vanyarikani vedu.
President, we are going to
have a meeting.
Let's go.
We were men by the police.
Aiwa apo tanga tiri kuona zvanga zviri kuitika muparamende asi video yedu yabva yangostika iri ipapa asi mamuri kunzwa zvanga zviri kutaura vadare tanga tiri kuona apo amai Lynette Karenye tikona honorable Tabitha Kumalo nevamwewo vadare veMDC vanga vari kutaura ivo zvanga zviri kuitika asi taita rombora kana katina amai Karenye vari panharere gaitinzwe kwavari kuti zvafamba sei. Hello amai Karenye.
Hello, zviri sei nazvo?
Aiwa, zviri nani. Mungatiitsana nguro kuti pari zvino maakupi nekuti tatiri kukunzwa yapo muchiti makuvara. Zvazofamba sei pane zvanga zviri kuitika muparamende?
Pari zvino ndakuhotel ndaitwa discharged. Ma x-rays angu andatorwa ndanzi ari raiti. Ma muscles angu strena saka haimo. Ndiri pa hotel vangondipa stop pain nekubaiwa injection vandabaiwa.
Saka pari zvino muchaita sei manje? Pane zvamuri kuronga here sebato?
Hapana chatati tagara pasi tichitaura, but all in all hakuna ari kufara nezvaitika izvozvo kodzero dzevanhu dzachikoro.
Mhm. Taona zvakare muchitaura imi budget isati yatorwa kuti manga muri kushushikana nenyaya yekutaura kana kuti nyaya yekubhinywa kwemadzimai kana kutaura zvisina kumira zvakanaka zviri kuitwa madzimai ari muparamende. Chimbotisana ngure kuti zvafamba sei?
Ya, ndasimuka parliament isati yatanga one point of privilege.
Mhm.
Ndasimuka ndikareiza issue yekuti izvo madzimai paparliament ari kuitwa sexually harassed. Varume vanoita manzi anonyadzisira, vamwe vanosve vakasimuka vanosirwa zvimwe zvinhu zvisingaiti kuna hunhu zvinodiscribe miri yavo, umwe anotaura zveulife yake. Saka ndaona kuti after receiving zvichemo zvekune mamembers of parliament MDC, amwe akutya kuti akasimuka anoshedzerwa. Saka vamwe vakuti aina handichatotauri. Saka semunhu ano mai ndaona zvakanaka kuti ini ndiisimukire ndiisimudze mudare reparliament kuna spika kuti vainzi varume vese ivavo vamwe vanoti vakakwanisa kusimba mukadza anozomuwanira paanosimuka otanga kumuhitla. Saka izvozvo ndo zvandaona zvakanaka kuti it's not a good practice yekuti varungu abhuza madzimai. Because we are not just mavanhu vanongoda kuadziswa. So ndati zviri nani ndizvitaure kuitira kuti vanhu vazive, nekuti mangwana mazvaita kare ndikutaura vanozopeisirawo nzara vana zvavanoziva ivo vasina dambudziko kunze kwekuka varume vaita zvimwe zvisina kunaka. Saka ndaona zviri raiti kuti tisimuke tizvitaure kuti varume vazvirege, nekuti parliament hatina kuuya kutsvaga varume, takauya kuzoshandira Zimbabwe.
Mhm. Saka pane zvamazombonzwa here nezvebhajeti raturwa?
Ini hapana chandanga.
Mhm. Mumbobata henyu makadaro Maikarenye. PJ, if we can come back online. PJ, wanga uri kunzwa apo tatu kutaura naMaikarenye vanomirira madzimai kubato reMDC uyezve vari ivo vanomirira Mutare muSenate. Uri kuonawo sei zviri kutaurwa izvi uchitarisawo zvawaona uchipinda munyika pari zvino, madzimai vari kuremekedzwa here?
Ndingati ndandisati ndanyatsoona kumainstitutions ndandisati ndapindamo. Asi zvandaona zvacho ndiri kuona hapana mutsauko wakanyanya. Asi panyaya panhaurwa yanhasi taona kuti izvochii hapana kuremekedzwa madzimai. nekuti vatoita zvekushungurudzwa ende tainzwa nyaya iyoyo yekushungurudzwa kwavo zvaratidza kuti havana kuremekedzwa zveshuwa. Vangadai vaitawo mabatiro asiri ekuvashungurudza nenzira iyoyo. Asiwo vamwewo vari kuti kana asiri mutungamiri wenyu munofanirwa kungomuremekedza nekuti ndoo zvavapo. Asi mabatirwo acho havazoitwa ipapapo, zvakangofanana ne Commission of Inquiry iri kuitika iyi.
Mm-hmm.
Yekuti vano panozoshandiswa ruoko rwakaomarara panyaya pamwe dzisingadikani kuti pange pachishandiswa ruoko rwakaomarara.
Mm-hmm. Mumboti dei yeah. Nechindevele muchiitaurawo zvataura maika renyu nezvaitika muparamende.
Ye, edaleni leparlamende namhlanje bekusethulwa uluhlu lwendleko kahulumende ibudget yomnyaka ozayo eka 2019. So kutheke besiza umongameli welizwe esiza edaleni leparlamende wabonakala ukubana amalunga edale leparlamende akazange amalunga edale leparlamende awebandla eliphikisayo ele-MDC abazange basukume njengenhlonipho yekuhlonipha umongameli besithi kabamemukeli ukuthi ngumongameli wabo. Ikho ke kuthe kunjalo basebejeziswa-ke edaleni lephalamende. Phakathi kwamalunga edale lephalamende awe-MDC kulabesifazane kulabesilisa, kodwa-ke babaphethwe ngendlela efananayo okokuthi unkosikazi Karenye utholakale ukuthi uhlukuluziwe wafuqwa kumbe walimala waze waya esibhedlela. Yikho-ke abantu abaningi bathi hhayi isandla esikulukhulu kangako akudingeki ukuthi indaba encane kangako ibe kube sokuhlukuluzwa omunye umuntu aze afike esimeni sokuthi alimale. Yikho kade kusolwa ngabantu abaningi, kodwa-ke bebesola njalo labo abe-MDC ukuthi hawu lihlonipheni phela ulokuzena umongameli ngoba yikho sokukhona khathesi, kanti vele kungenza kungaba njani ngoba nguye wakhethwayo okwakhathesi kweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuyefika umnyaka ka-2023. Yikho-ke asimhlonipheni kunjalo laloba lisazi ukuthi nananana engxenye njengobana lina lingemukeli lisithi laqilwa, kodwa-ke hantsho phela indaba yangkhona yagcina isihamba edale emthethwandaba ukuze iyexazululwa. Kwafunyana ukuthi yena umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobileyo. Yikho-ke asihlonipheni kuze kufike iminyaka yona leyo emhlanu.
Mm-hmm. Zvamira zvakadaro, regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika muparamende. Let's now go to a video of what happened today in parliament or outside.
Asingeni sixotshiwe kuthiwa singangeni okwanamhla sisangeni.
We are hearing there from one lady parliamentarian who was speaking just outside of parliament, PJ.
Ye, ikwengicho kutenanana abanengi vele bathi bona wonke amacele angabe eposisiye lapho lalaphaya, kodwa-ke kuthi ukuze kufike ekulimaleni komuntu yikho lapho abasola khona kakhulu.
Mm-hmm. We also have other video. I think we'll go to one of them to just find out what also happened, because we also had some men who were also kicked out of parliament and they were bitterly complaining about how they were handled. And we are hearing that Honorable Tabita Kumalo was also taken to hospital. So we'll go back to Mike Arenye to tell us a little bit about that. But for now, if we have our video on what happened to the male MPs who were also kicked out.
I'm going to go to the parliament. Saka tiri kuti nini zvazvongota hurumende inomunyika ihurumende yemabhinya ihurumende yemhondi ihurumende inotungamirira vanhu nekudzvinyirira asi vanhu vasingaiti vanhu vezimbabwe vanavhotera munangagwa vakavhotera vachamisa saka isu hatimusimukiri mudaro macho ndoenda kuna Jacob anonzi mujenda munhu wezanu watarisa uzanu hwake naizvozvo naiye wacho patadzika zvakare hatimusimukiri nokuti hazvi basa rake tasi kutoparanisa.
Apo tiri kuona mumwe mudare weMDC vachitaura Sergei tichikupai vhidhiyo yedu yekupedzisira tisati tadzokera zvedu muhurukuro yedu.
Zvaitiva nezvokuti tapinda muparlamendi nhasi tinotarisira national budget yenyika saka tapinda mukati pauya speaker tasimuka semugariro wedu separamendi but sekugara kwamunoziva kuti isusu tinoenda mudziko nenyaya yepresidenti nekupambwa kwakaita maelections saka nyaya iyi haisati yagadziriswa etinotarisira kuti igadziriswe saka papinda purezidenti uripo wezanupf isusu hatinosimuka tiramba takagara taramba takagara kudaro spika weparlamendi abva mamembers oparlamendi vese varamba vakagara kuti opposition budai kunze tikatiko tinobuda kunze munosenesa mutemo upi ndopaitoda mutiro ipapa then spika abva adaidza mapurisa kuti mapurisa aite sei mapurisa atitore mapurisa paapinda vabva vakonzeresa mhirizhonga muparlamendi vakonzeresa mhirizhonga kudaro vamwe mamps varohwa vamwe vakuwara honorable Kareni Kore vakuwara honorable Tanisa Kumalo vakuwara nemamwe mamps akuwara honorable Murai vanga vari kurohwa nemacio vakuwara inini ndarohwa asi handina zvangu kukuwara but nditori
right
tichafamba neurongwa sedare reparamende kuti nyaya iyi yaitwa yekuti mapurisa anopinda mudare haisi pamutemo haibvumirwi nenyika haisi nyaya yatinotarisira spika watadza basa saka tinotarisira kuti zvinhu zvichagadziriswa munguva pfupi takatarisana nazvo.
We're hearing there from one of the legislators from MDC who was also walked out of parliament for refusing to stand when President Emmerson Mnangagwa entered to listen to the budget presentation by the Minister of Finance. We did try to get hold of ZANU-PF representation to be on the show, but so far we have not been successful to also give us their side of the story. Asi regaitende kuna SPJ. SPJ, muripo ira.
Hongu ndirepo.
Ma muri kuona zvanga zviri kuitika muparamende mbotipaiwo kuti nechindevele.
Walinye ilunga ledale reparamende avanga vebandla leMDC ubekhuluma lapho ngokwenzakeleyo kuti bathe behlezi bemelele ukuthi bethulelwe ibudget kwangena ke uspeaker umlawuli wedale leparamende wabasukuma njengenjayelo kodwa ke kutheso kungena umongameli Emmerson Mnangagwa bona bazihlalela phansi okuculule usomlomo wedale leparlamente wathi yena wasebiza ke amapolisa ukuthi abaxotshe edale babuza ukuthi yena nasixotshwa ngawuphi umthetho ngoba kulilungelo labo ukuthi bayekele ukusukuma kumbe bayetshengisele ngokungasukumi ukuthi kabamsekeli umongameli Mnangagwa kubatshelwa kwababizelwa ke amapolisa abaxotshileyo ukuthi kabahloniphi kodwa ke bona bathi bona balokhe bephethe elokuthi lolu daba vele lokhe lungakalungisiswa ukuthi bona batshontshelwa ukhetho lwalonyaka yikho ke bathe sebebizelwa amapolisa baxotshwa bonke batshaywa ngamapolisa abanye bangikhona abange besifazane balimele unkosikazi Karenyi esilaye khonapha kuhlelo lwethu lwamhlanje kanye lonkosazana Thabita Khumalo labo balimele yena akade umakhuluma akade khuluma khona lapho laye uchayi uthe yena uchayiwe kodwa yena hayi kalimalanga kakhulu yikho ke kade kusenzakala ukube yingxabangxoza yenzakale edale leparlamente.
I want to thank you there, PJ. Tine muterere ari panhare parizvino rigaitende kwavari. Hello.
Hello, magari.
Hello.
Tiripo, tiri kutaura nani?
Mutaurawana mukoma Daudi Murwisi kuZambia.
Taurai tinzwe mukoma Daudi.
Izvi zvanyatsoradzidza pachena kuti nyika yeZimbabwe haina kwaichaenda izvi. nokuti lava kunyatsuradza kuti bato ravo ribato 1 rinoda kutonga muZimbabwe kana vanhu vachibuditswa muparliament zvinorevei kuti vanhu vese mapato akavhotirwa nevanhu kodzero dzevanhu dzachikorwa zviri pachena zvokuti toyatsona kuti Zimbabwe inyika yebato 1 ii hazvichai zvinotaridza kuti hazvichai hakuna kwazvichaenda nyika yatokanganisika
Tina honorable Karenye vari pano panhare kana muda kutaura navo muno tinogona kuti vauye panhare
ngavauye titaure
honorable Karenye pindai zvenyu mai Karenye
yes
taurai tinzwe mukoma zvamungade kuvabvunza
mama ndaida kubvunzawo kuti vanhu vanhu vatoita zvekutorohwa zvekutoita zvekutokumurwa mabhutsu kuti vanhu vachirohwa zvekukumurwa bhutsu
ya va vanga vachiita mhozi yakana vachimunhu vachimanikidzira munhu kubuda chiitwa nepamusoro because vanga vawanda kamapurisa and kutanga tisina kunge takagadzirira kuti pane zvichaitika mudare reparliament saka the moment yaunotorwa wodzunzwa wodonedzwa pasi umwe anoyachikutsika umwe unoyachidi mukatarisa mumavhidhios munoona even honorable chibaya paya vese vaakuuya kuda so hazvina hunhu zvaitika
nekuti ndanyatsonzwa kuti pakutanga munenge manga muchitopa spichi yekutaura nezvekumbunyikidzwa kwemadzimai asi mukupinda kwaita mutungamiriri wenyika zvinobva zvataridza kuti zenge ndopanenge patanga kuchinja zvinhu kuti vanhu vabva vatanga kudzingwa vachirohwa vachichichi ndinoti sori zvenyu nyika yedu takutongoiziva tese ndo zvairi
chinondirwadza ndechekuti if you watch mamwe madebate anoitwa nedzimwe nyika vana south africa unoona ana malema achitotaura to the president and hapana zvaanoitwa because ikodzero yake yekutaura pfungwa dzake and zvichitoita kuti nyika ifambe but zvataitwa sevanhukadzi kuti iwori munhukadzi utori pasi mupurisa ari kutosvika ari kufamba president wenyika arimo saka unoda kutungamira ani
ipapo nekuti ipapo ndaitofananidza nekunoku kwandinogara inini kwakutori nezuro kwakuine meeting yekunzi vanhu huyai mupe zvamakaona maelections ese akaitwa from 2016 ichichi vanhu vanga vauya vachipa umbowo kuti makaona pakabirwa here kana pakaita sei toshamisika zvinoitika munyika izvi
kwedu kuna
saka mai ndipo ndaitoshamisika kuti saka kuzimbabwe vanhu vakunzi vari muparliament vanhu vakavhoterwa nevanhu vakapinda muparliament vanonzi budai vanhu vanorohwa vanokuvadzwa zvokuti vanhu vanosvika pakutoenda kuzvipatara
ende muparliament tinoguidwa nemitemo tine standing rules and orders inotiguida kuti zvii zvinofanira kuita maprocedures eparliament hapana pakanyorwa kunzi kana mukuru wenyika asvika unosimuka hazvipo
aiwairi
kunzi unonzi unofanira kusimuka kana usikuda yaaosva here
chinoitika ndechekuti takutongofanira kutongonzwisa nyika yedu kuti ndo zvairi inyika ine bato 1 rinoramba ichitungamira zvinhu zvinorwadza zvakanyanyisa kana kwatiri kunoku isi kuti tinge tiri kunoku iye kutoti hatikwanisi kutenge tichitorarama tiri kuzimbabwe
zvizvozvo
mukoma yaiwa nhasi maita laki rakanaka mukoma regai titorowo vamwe kuitira kuti vakwanisewo kuwanikwa vachibvunzawo mibvunzo yavangade kubvunza kuna amai Karenye vari pano muve nezuva rakanaka
okay tinotenda
Mai Karenye, if you can just hold on, we're hearing there from our caller who is just expressing that he's in Zambia and he was saying that he was surprised because in Zambia they are being asked as citizens to come and talk about the last election, whether it was fair or not. So he's saying he's hoping to see something like this happening in Zimbabwe. Tombozokera kuna Sister PJ muripo here up.
Yeah, nkona.
Ehe, saka mombo tideja ashitaurwa na caller wedu kuna Mai Karenye.
Ubeloke buza imbuzo ukuthi nana nalina likuhambise njani njalo yena ube sithinte ngochimo engena kuhlelo evela eseZambia ikho ke beloke bependulana bebuzana unkosikazi Karenye la ichasisa ukuthi akula mthetho ochoyo onqumayo ukuthi nxa umongameli welizwe ingena edale leparlamente kumele basukume
Aiwa, tukunzwa hapo rekaiti mbovere nga varipano pa live feed yedu tukuona kutipana Courtney, memi Courtney, alikuti ndifone reita mboeza kufone raisisi Courtney asiti chaeza shakare. Mofi acho alikuti ndimi ndifone reinda kamirira. Tina Courtney ya shakare alipano alikuti tifone reiti shafona. Rekaiti zokira kuna maikarenye. Tombo utarisa kutitanzwa vantuli ngube wachitiwa wa visa. Yatungati ye juti panezu noshandiswa neve chisikana masana tripeds kana varikuteza muno wona sei izu
ipa bondi noti wa kori mutemo wakanonoka neguti mukatanisa izvozvi ped muzimbabwe rigid up to 3 and the $3.50 yacho unoiwana kupi Jera kita kita meja kita kira kare paya kujawana wedu wajib kurawan gawat kacara gawat kacara ni cuma Facebook. Baik shanti sama cira. Jumawa shono konsera putu kujawana wedu wajib macam ini kan. Sekarang di nanti anda kuti karena duty risiko. Asli ni ni nyanyi gua isiri kuti kita duty cut. Nanti anda kuti kita risiko. Asli doa aja kuti si doke beki kuti kuti sama velas uzoana. Maria kwenda ku South Africa une waenda kosi. Ende Maria tonenge waiwanda kupi. Chiri kudiwa muno mukuti tiwane mabasa. Tiite kana taita mari ma factory akavhurwa. Takugadzira muno mutega mapedzi acho. Takugadzira muno mutega kotonu ingapima kuti norima donje wani. Chiri kungodiwa chete ma factories anoita zvinhu izvi kuti zvinge zvavepo. Nekuti kana tikanyati duty ra visa I duty riri kubatsa mama big shop anouya achizotengesa asi isu kudai zvaigadzirwa munyika medu tai tisina nemidzi yekutaura nezvejuty taidai tingozviti uno nekuti chii chinotadzisa kuti pedi rigadzirwe muno isu tichiri madonje
aiwa mashoko makukutu mombobata makadaro PJ over to you.
Mbuzile unkosi ya zikarenyo kuti kukichwe umtelo owe juti empathle ni lezo ezingenayo elizweni ezisetshenziswa ngabo mama lapho besesikhathini yebo watena na uyakwamukela lokho kodwa ke ucini khona lapho kumele ke kuyekethiswe eminye imithetho njalo khona ukuze uthole imali yokuthi uye phandle kwelizwe ukuyathenga leyo mpahla vele kayikho elizweni ngesimo somnotho esikhona elizweni.
Rigaiti mboenda kumtereri. Hello. Hello, caller. Mukoma George muripo here? Amino narezavo avasikudaira. Tinanyasha nyagutu wesi. Arukuti please ndifone rei jabu Ernest. Anzi murfona here. Ai watri kuyeza kutitikufone rei asiri. Gaiti mbota oredu na sisi PJ. Itaka mirira makolas edu. PJ, so what happens now from this town hall that you've just had? Where to next?
We are actually going to 3 different places. Well, on Monday, the 26th of November, 2018, we're going to be in Matabeleland South in Gwanda, where we are going to discuss about devolution of power and some other issues that are surrounding people that live surrounding Gwanda town. From there, from Gwanda, from the times, it's from 10:30 to 12:30 for 2 hours. So you are all invited, those who reside in Gwanda and the surrounding areas. From Gwanda, we're going to Lupane, Lupane Center, on the 28th of November. The discussion is going to start. Is going to start at 10:30 as well, up to 12:30. You are all invited. Those who live in the surrounding areas on at Lupane Center, you are invited. We are going to be discussing the devolution of power as well. You also notice that we targeted Lupane in Matabeleland North. That is where the Gokura Hundi massacre happened in the 80s. So it left a lot of victims, children that cannot even access birth certificates up to now. If you cannot get a birth certificate, you cannot get an ID. You can neither get even a passport.
Mm-hmm.
So we are going to discuss all those issues. There are some information that we want to impart to the people that they can access these documents right now. The situation has been made easy, but because people don't know, so we are going to discuss all those things in the town hall that we are going to hold at Lupane Center
mm-hmm.
on the 28th of November. From Lupane, we are going to have our next town hall in the Bulawayo City at the Rainbow Hotel. It's from 5 o'clock to 7 o'clock p.m.
Thank you very much, PJ, but I don't want to hear everything because tomorrow we'll have a two-hour program where PJ and the rest of the team that actually held the town hall in Harare yesterday will be talking about what came out of that event. But it's Nemwem Tere Regetende Kwavari. Hello? Hello? Hello, caller? Mukoma Ngoma Muripo Ere? Naredzeda mino zvadziri kuita mukoma ngoma havasi kuda kutaura rigaitende zvedu kuna Maikarenye. Maikarenye muchiripo here panhare? Aiwa dzinyu nhare nhasi dziri kuita zvakanaka. Tanzwa kuti amai Kumalo Tabitha Kumalo vakuvara. Pane vamwe vakuvara here uyezve chichazoitika?
Vamai Kumalo ehongu ndavasiya pandadischargewa paAvenue after ndava result angu X-ray, ndakia o iyo wako ndaku X-ray kaka andisati ndangro kutiva azo kutajwa ereka na kutava sati mamu mamenda kufanya mendo wakua ravarumi ndi wanga waka ngomi ureka kufanya mendo waru kuti aiwa we are demanding kiti mapurisa arikanapa atu uje kuti wai vati roa kaka I remember so Unarebo Chibaya, Unarebo Murai, Unarebo Amama Ukwa, Unarebo Mseami, Dovaro, Amawa, Waro, and Mapuri.
I remember, but I Makadaro, Paneva, Dakota, ni me, Paneva Kushiti, Mofu, Panapapa, Life, did work 24 Nereo, Trukiza, Kukufonera, Moku, Kutimtaur, and Amaika Ring, Mombo, Batavi, Makadaro. PJ, if you can come back on. Ndirikunzwa kuti pane caller regaitende kuna caller wede. Hello.
Yeah. Woti mbalege esilavo avasandilayo kuselo
lethu. PJ, if you can just hold on, ndimbotaura na caller. Hello, caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri Cape Town, ndikana kuda kumuna kuma kuti mbeyo.
Taurai tinzwe, mungoti gaga nguva yedu yadyika nani? Aiwa, tinokutenda inari dzenyu hadzisi kunyatsonzwisika zvakanaka mukoma kuti nyasi totenda kuti mapinda muchirongwa.
Amene ndivakigavamba mamashoko mairi matatu futi here.
Nguva manje mukoma dzadyikana nachiregai tizokufonerai zvakare mangwana.
Ya, fonera kuti mangwana, but tachikwadika hurimene ndaigadzira family tachikwadika donjo rokuru zvese zvipo zvese. wabatwa nifami.
Aiwa, ndizvo zvorega. Tikufonerei mangwana mukoma tingoti gagaga mangwana. Maitabas. Peter, if you can come on for a few minutes before we wind down. Miss PJ?
Yeah. Wathi ngibale abasilandeleyo, abakhangele lathi ku Facebook abasilandelayo besisekela kuhlelo lethu. Ngilithembisa ukuba kusasa sizabelisile ngxoxompikiswano le enzwe eCrown Plaza Hotel eHarare. Lapho ke kade sikhuluma ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ensukwini ezilikhulu ezedluleyo njengoba efikise lezo nsuku ngomvulo mhlaka 19 Lwezi. Kulothi Mihlabangana ukhona lapha uthi na watching from Newcastle upon Tyne and Wear. Kulani Matema watching live from Joaneng. Botswana Mikeim Nashen watching from Zimbabwe. Alaska Nkosi Midrand at Johannesburg. Mikeim Nashen, does Zimbabwe has human rights at all? Ulifa is watching. Gift Msarurwa, thank you Mkoma Msarurwa, is watching from wherever he is in Europe. Siyalibonga kakhulu ngokusilandela kuhlelo lolu olwe VOA Ndebele lapho ke esihlaziya indaba ezibhekane labesifazane empilweni zethu izandlupho izangkathaze kanye lokukhuthazana lokucebisana ezintweni eziningi. Lilalele kusasa lisilandele silama lawa ama-town halls meetings eGwanda eLupane lakoBulawayo. Kodwa ke lithiye indlebe lithiye amehlo ukuze libukele uhlelo lwethu oluphume eCrown Plaza Hotel izolo eHarare.
Mhm. Tine mumwe mutererege itende kwavari. Hello.
Makadini?
Aiwa, tiri wadi, tukutaura nani?
Ndi Mofu wari kutaura.
Ah, Mofu maedza kubvira kuseni chitaura itinzwe mapinda muchirongwa.
Ndaedza shuwa, ndiri kutanga ndinoti kuna maikarenyi tinokusupportai nezvamuri kuita. We appreciate you for all the work that they are doing. It's difficult to operate under the circumstances they are, but they are brave enough. Ndivanga vachitimiririra and what we believe in. Tinokutenda izvakanyanyisa.
Amaikarenyi ameno kana muripo mubva mataura naMofu nekuti ngoedi yadyirana nasi pinai mubva mangoudzwa naMofu zvavari kufunga.
Thank you very much baba. Tinotenda nesupport yenyu and hatisi kudzoka kumashure. Ticharamba tichikumiririrai kusvikira Zimbabwe.
Moti gaga Mofu.
Yeah, hello?
Moti gaga nguva yedu yadyirana.
Oh, alright. Aiwa ini ndinongoti ngavarambe vakashinga, we support whatever they are doing, keep it up, it's a great work, they never be deterred by the enemy because they will always come to plan and to thwart zvese zvatiri kuda kutrya kuita as citizens. Keep up the great work. Ndo chete zvandachida kunyanya kutaura.
Aiwa tinokutendai, nguva yedu ndo yadyanana nekuti takusvika kukwa mvura yacheka makumbo. Maika renye mochingouya moisa izwi renyu rekupedzisira taakupedza yedu chirongwa kuti remangwana munoona rakamira sei kuvanhukadzi?
Remangwana ndinoona risina kumira zvakanaka kuvanhukadzi nekuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika zvinongoafekta madzimai.
Mm-hmm.
Chero zvese zvaunoita zvinongopedzisira zvakubata zvichingokudzorera mukicheni. Kureva kuti kana pasina ikonomi kuti yamira zvakanaka, kureva kuti vana vedu vacharamba vari marovha, varume vedu vacharamba vari marovha. Ukaona nyika yaakuti munhu aakutadza kuafodha kutenga sanitary pad, kureva kuti nyika iyoyo yatukwa. Nekuti ukaona mukore uno vanhu vaakudzoka pakare sekunoshandisa machira, kureva kuti zvinhu zvemunyika imomo hazvina kumira zvakanaka. Chandingangoda kutaura kumadzimai kuti aiwazve, mwana asingatena anofira mubereko. Tikaramba takanyarara kureva kuti zvinhu zviri kutinakira, asi ngatitaurire hurumende kuti aiwa kahurumende, tiriwo vanhu vane mhuri dzinoda kuchengetwa, navo ngavagadzirise nyika, navo ngavazive kuti election ikanga yangoitwa a dispute, nyika haitimiriri zvakanaka. Ndinongoti kumadzimai
Nguva yedu ndo yadyanana Maika Renye, tinokutenda ichaizvo, tinokutenda ichaizvo. Thank you so much to our valued guests. We had the MDC's Lynette Karenye, who was involved in an event at Parliament today. We also had our reporter on the ground, Praxedes Jeremiah, who was at Crown Plaza where a town hall was held. And we are going to be giving you the town hall in full tomorrow. I'm Marvelous Mhlanganya, who are you?